chirongwa icho chichapa nhano yakati ngatichapare advance nekuti takaisa yatinoti tender, informal tender munewspaper, tichiti avo vese vanokwanisa kunge vachitibatsira kuti tigadzirise kuti urongwa uyu ufambe sei, ngavatipe mazana ava vainavo vachitiudza kuti vanenge vachida mari kubva kwatiri, tishande pamwe chete tichitanga kudzidzisa vanhu kuti urongwa huye hwaakuchitanga zvino.
Saka vanhu vamunenge muchida apa vanenge vari vachiita basa rei chaizvo?
Zvakawandisisisa. Vanogona kuita tumitambo tudiki diki tunoiswa pamatelevhizheni, vanogona kuita dzimbo, vanogona kugadzira mapamfulets, vanogona kugadzira maleaflets. Chero chavangangofunga kuti ichi chinogona kudzidzisa vanhu mudunhu rega rega, ngavauye kwatiri nepfungwa dzavo dzavainadzo, chinodzigamuchira.
Saka ndo chirongwa chamunenge muchishanda neUNDP ichi pakudzidzisa vanhu?
Tikushanda neUNDP kuti tigadzirise zvichashandiswa mukudzidzisa vanhu, yatingati development of materials.